Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda paFacebook pedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarairidzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varairidzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe yeEducation International 2019. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ranyora tsamba richitsigira danho ratorwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokutanga kuratidzira nhasi. Sangano reZCTU rinoti varairidzi pari zvino vari kutambiriswa mari inosvika madhora makumi matatu chete ekuAmerica zvichienzaniswa nemadhora mazana mashanu ekuAmerica avaimbotambiriswa pasati paunzwa mari dzemaRTGS. Atus yave nenguva yakareba ichiratidzira, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti inokwanisa kuwedzera vashandi ava mari inosvika zana remadhora chete. Izvi zvapa kuti Atus ikurudzire varairidzi kuti varamwe mabasa vabva vangovhara zvikoro, kunyange hurumende iri kuti iri kuvapa mazana mana emadhora ekumbovabatsira nhaurirano dzichienderera mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Kana vashandi vari pahondo dzavo dzedumbu vachinesana nemaemployers avo kana kuti vachitaura nevaemployers avo, tinovatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Tinopa training kuma sector organizations, tinopa solidarity kuma sector organizations. Saka haisi kwekutanga kuti tinopigira Atuzu utange tingopa ruvatsiro mamwe mabato ari kumabanks, ari kucommercial, ari kuchemical and plastic. Saka tinongopa vashandi zvavo vanenge vachiita rutsigiro. Ndiro basa redu seZimbabwe Congress of Trade Unions. Iyo zvino Atuzu iri pakati pekunetsana nehurumende kana kuti naemployer wavo nenyaya yemawages. Ndiro donzo tiri kufamba naro mazuva ano, kuti mshandi ngaabhadharwe mari inokwana. Ndizvo zviri kutaurwa neAtuzu. Saka tiri kuvatsigira pane zvese zvavari kuita, kune madimanzi avo vari kuita kuna employer wavo.
Asika hurumende iri kuti yambovapa mari yekubatsirikana inosvika iyo 400 RTGS, vamoyo?
Haisi kukwana 400, haisi rizvo zvatageti takatarisira sevashandi. Tinoda horo rinotikwanisa kuti ribate utano hwedu kana kuti kutichengetedza kwemwedzi wese wakakwana. 400 RTGS haisi mari inokwana. Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisi rizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Saka imi seZCTU murikuda kuti hurumende iite sei chaizvapa?
Tinota kuti hurumende ibhadhare mushandi wayo mari inokwanisa. Munozviziva vakawanda kuti vashandi vehurumende tingati average salary yange iripo mamwedzi miiri yapfuura yange iri around 400 plus or minus 400 American dollars. Tingatarisa exchange rate yazoitika kubva nguva papakachinjwa mari apo. Tinotarisira kuti iyo zvino tichitarisira nemitengo iri kumashops, mari iyoyo inofanirwa kuva ichisvika ku4,000 American, 4,000 RTGS. Ndiyo mari iri kutarisirwa inofanirwa kutobhadharwa naemployer wega wega, noti kuhurumende chete nekuprivate sector. Tiri kutarisira a minimum wage of minus or plus 4,000 RTGS, because ndiyo exchange rate yapo and ndipo pakakwidzwa kusvika maprices nevanotengesa nemaservices avo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reEducation International riri kuita kongiresi yaro yechinomwe nemasangano ezvedzidzo pasi pose. Musangano uyo uri kuitirwa kuBangkok kuThailand wakatanga musi wa19 chikunguru uye uchapera musi wa26 chikunguru. Uchange uchitarisa zvinhu zvinonetsa varayiridzi, vadzidzi, masangano anomirira varayiridzi nezvimwe. Umwe wevanomirira Zimbabwe kumusangano uyu, mutungamiriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti vamwe vanomirira Zimbabwe vanosanganisa Vasifiso Ndlovu naAmai Esther Mbeva veZimbabwe Teachers Union, vaDavid Dzatsangu veCollege Lecturers Association of Zimbabwe naSachigaro weZSQ vaMutindindi. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe nezvekongresi iyi.
Musangano watiri kuatenda uyu uno musangano weEducation International rinova boka Rama Educators pasi rese and EAC Congress.
Musangano uyu uri kutarisa chinyi?
Musangano uyu unotarisa zvakawanda zvikuru zvinobata education, zvinosanganisira vashandi kuti mari dzavanotambira dzinokwana here uyezve dzakawanda zvakadini. Dzinotarisa futi zvekuti health yevashandi yakadini. Zvinotarisa basa rinoita maunions pakusimudzira kodzero dzavarayiridzi. Zvinotarisa zvekarewo zvatingati vana forced labor, zvinoreva kuti vana vadiki havafani kuti vambunyikidzwe nokushanda mabasa havasingakwanisi kuti vashande. Zvinotarisa zvekare vana demokrasi dzinenge dziri munyika pasi rese.
Chii chamati mabata pamusangano uyu kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza tichipangana mazano nevamwe vanobva pasi rese, tichionawo patinogona, but zvikuru sei isu vekuZimbabwe nemamwe maAfrican countries tiri kungoona patiri kutadza and tichiri kumashure. Asi tinovimba kuti hurumende dzedu dai dzaitaurawo nedzimwe hurumende idzi dzichionawo kuti education iri kufamba zvakadini. Nokuti vamwe pava kutaura even nezvehealth yevana vechikoro, vakatopedza kuvaka vana infrastructure zvinoreva zvikoro zvokudzidzirwa vana vedu vekuZimbabwe, vari kutodzidza vari pasi pomumvuri kana kuti vakagara pazvidhina. Saka iyi tichiri kumashure zvikuru.
Munoti kuhurumende yenyu
kunyika dzese kwatiri uku, kana kuri kuThailand kwatiri kunoku, kwaka wakwa zvakanaka zvikoro zvinotoita semahotera tichiri kumashure tinofunga kuti vatungamiriri vedu pavanofambawo vanofanira kumbofamba vachipindawo muzvikoro vachiona kuti zvikoro zvakanaka sei kwete kungogara chete vachidla mari vachinyimawo vana kuti vaende kuzvikoro navarayiridzi
vokuzimbabwe vari kumusangano uyu vangani
tiri 5 vanhu vabva kuzimbabwe uye zvemari iyi tese takasponsorwa needucation international rinova bato rinomirira anoita nezveeducation pasi rese saka ndo vakatikwidza ndega chedu taangouya kuzotaura mashoko nokushare experience
chii chamawana pamusangano uyu uye muri kuwirirana here imimi pachenyu sevanhu vanobva kumasangano akasiyana-siyana muzimbabwe
chandiri kuona kana tiri kuno sekuthailand ndoyekuti tese tiri vashanu tinoona kuti nyika yedu yakasara zvikuru pakodzero dzavashandi vehurumende pakodzero dzamaeducators uyezve tinotenderana tese kuti nzira inoshandiswa kuzimbabwe yekuda kuti hurumende inegotiate navashandi through Apex Council handiyo nzira yakakodzera saka chinozongokandamadza chete ndechekuti tichiona muonera pamwe sezvatinoita kana tiri kuforeign land sei tichizotadza kutaurirana kana taava kumusha saka zvinhu zvinotondikandamadza kuti kana titaura tiri kuno tinotaura zvakanaka chaizvo tinotaura navaswisondlovu tinotaurawo navamwe vanawo vekuzimta vanonzi Esther tinotaurazve zvakanaka navadzatsunga tichitaura zvakanaka navamutindindi asi dambudziko redu nderekuwirirana kana tiri kuforeign land kana tasvika kumusha toita semakara asionani hamene kuti zvinozodini kuti kana tava kumusha tipinde nerushavashava hwokuda kuti tivengane tisazoti zvaizvo takadzidziswa kumwe kune maexperts tisazozvisita into practice saka ndoshoko ratatitaura tiri tese namamwe mazimbabweans kuti zvakanaka kuti tigare pasi kana taenda kumusha titaure mune chokwadi tive vamiririri vavashandi kwete kuva vamiriri vehurumende
avo vange vari mutungamiriri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takafira zhou vari parunare kubangkok kuthailand nestudio 7 tombotarisa zviri mapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti vanhu muzimbabwe vanorarama neHIV AIDS vanopfuura miriyoni vakatarisana nedambudziko rekushaya mishonga inodiwa yeantiretroviral pamusaka pekutadza kwehurumende kuwana mamiriyoni matanhatu emadhora kuti vanobatsira vape zimbabwe mishonga iyi muNewsday mekare zimbabwe anti-corruption commission inonzi iri kuongorora mashandiro eLands Commission kumarondera newzimbabwe.com inoti mutengo wechibage wakwira zvekare muDaily News komiti yeparamende inoona nezvepublic accounts inonzi haisi kufara kuona kuti mari inoita mabhiriyoni matatu emadhora yainzi ishandiswe pacommand agriculture yakatsakatika mubazi rezvekurima muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
ini hangu ndoona sekunge munangagwa zvamuremera ngasi apewo vamwe vakaita sachamisa ozondoona munhu pakutaura kwake even asina kutonga ondoona kuti andori nefuture dan zvaakutiitira izvo kana achirwadziwa nomupa ngaitengese nyika yacho pamwana vangagarike muna kuti vanhu vatambura sezvavakuita izvo iye akagarika kwari ende ari kudya chiguta atogona kufamba kwakagadhiwa kasi teyanga asingagadhiwa vanhu vemupfuura nherekeni
pamusoro yevateereri vestudio 7 tiri kunobhuruwayo ndiri Dumisani vafortune chasinga vataura nevamwe vavo kuti 3 biriyoni yakaenda kupi vari kuramba vachitijairira varume ava 15 biriyoni vakarovesa 3 biriyoni varovesa aiwa ngazvigadziriswe munhu wamwari aiwa
Ndimubvunza uyo muri kubvunza uyo hausi kupindura zvakanaka uyo vanhu vari hausi kupindura asi wakanaka sitereko kuti muprofita anochinja here zvaanenge ambotaura Isaya anodzoka futi ochinja pana Ezekiel paya paya arwara kuti auchararama mazuva another 15 years saka zvinowana kuzvinowanzo kuitika izvozvo kuti muprofita achinje zvichibva kuti zvii zvinenge zvataura namwari remuprofita ndatenda tinimurambi andabva kusvondo zviri sei ikoko uk kwamuri ikoko
Studio 7 ndokumbira kuti aiwa ndotaura hangu ini hungu South Africa right kudzinga isu madiaspora wakanaka ngenyaya yekuti mbuya nasekuru topa isu mari yekuti vanovhota uku vachivhotera zano idipfe nhasi vari kutambura South Africa right ngatipisiwe ngatidzingwei handitogadzirira nyika yedu ndokumbirawo dini neshoto nchidoro ndobva kuwane nyunga shuwa ndotaura kuti mazimobhonzi ese handi tinodzinga munangago tione kuti munangago mudhara wedu munangago hungu anogona asi ndenyiko kuti tichitambura kudai muno kusouth africa nedzimwe nyika handeizo madiaspora nhasi tiri kutumira mari kuna nambuya nasekuru asi mari iyeye mbuya nasekuru vonovhotera ed saka nhasi vabereki vana madiaspora ese hatifei nenhamo hatibvisei munangagwa vabereki chete
apo pastudio 7 mamukasei vatereri makadii vabati vebasa pastudio 7 tinozvitenda tinozvikudza aiwa nhasi ndinoda kuti aiwa timbomira kushora nokushoropodza nokuti dzimwe dzenguri ndinogona kushora mbodza neinozvimbira mashoko angu akanangana nekomisheni yakagadzwa manje manje iyi panyaya dzeuori muzimbabwe ini ndinoti kana tichida kuenda mberi nezimbabwe yakanaka isina corruption ngatimbotanga nokuti corruption itangire pazvinhu zviri pachena imbobata murume anonzi Dexter Nduna akazvitaurira kuti ndakauraya vakawanda votsvaga kuti vakaurawa ndivanani nokuti corruption ka kuuraya vanhu kuodza vanhu saka iye akazvibudira pachena kuti vaakauraya ndivanani vangava vashanu vaangagona kurangarira kuti pauwandu hwevanhu vakauraya vashanu ndinhingi hama dzavo dzoziva kune makuva acho ndoona sekuti komisheni ine yaita basa
vanhu vezimbabwe tokumbira kuti mupane zvara kana yakunetsai nanganai nevanhu vakunetsai kwete kuti takataka navanhu vanozvinamatira siyanai nevanhu vanozviitira zvinhu zvavo igodorudzira moshungurudza munhu wamwari kudero toziva hatitisi tese tinotevera munhu wakadero but kumupomera mhosva dzakadero so tarirai kuti akapomerwa rungani but kusina kana nyaya yakaenda kukoti kuratidza ndezvenhema tokumbirisa mugare zvakanaka kumusha tateni
manheru manheru pastudio apo isusu kuno kutafira bhoo pajobhek apo tangoti tinotiwo kune mhuri yezimbabwe iri muzimbabwe umo ngatirambe takasvinga zvichaita hazvo zvakanaka zvichaita zvakanaka chaizvo tikaramba takasvinga chaio nokuti zvivo zviri kutotaurwa nemukuru wedu kuti rambai makasvinga nenhamo tichindosvinga asi handingotiwo kuna vachamisawo vagona vari kugona vairamba vachimbofamba vachizwawo kuti zvichemo zvokubva muvanhu zvakamira sei ngokuti anhu aazotambura kuramba takandosvinga kwacho hakuna zvavuku kumbobatira ba apaid unenge aindoti 2039 ndichi ndoripo kubva atozviita mwari chaiko unototi ndogarapo narini zvazotinyanyirawo vakomana vowe tazwa babai
avo vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokumbira kuti kana muchitaura mutaurise tine mameseji enyu akawanda atisingakwanisi kushandisa nokuti munotaurira pasi pasi saka taurai zvinonzwikwa kuti vamwe vagonzwawo pane pfungwa dzenyu tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yoku Germany Lufthansa nezuro yakatangidza zvekare kumhara muCairo Egypt mushure mekumbomira kumhara munyika iyi ichityira kuti pangangove nekurwiswa. Imwe kambani yendege British Airways inoti ndege dzayo hadzisi kuenda kuEgypt kwemazuva matanhatu. Kambani mbiri idzi dzakamira kuenda kuEgypt mushure mekuudzwa nehurumende yeBritain kuti muEgypt mungangove nekurwiswa kwendege. Zuva rakapisa zvikuru munzvimbo zhinji muAmerica nesvondo rikauraya vanhu vatanhatu, asi vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti zuva iri richadzika pakupisa kwaro sezvo kuchave nekamwando kanotonhorera kachibva nekumadokero enyika kachivhuvhuta kakatarisa kumabvazuva kwenyika. Mitambo nezvirongwa zvizhinji zvakatadza kuitwa nekupisa kwakange kuchiita kunze nezuro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Titanonoka Wande tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent vachange vari umwe wevanhukadzi gumi vachakudzwa nemifananidzo yechivezwa chavo chichamiswa muguta reNew York mwedzi unouya. Dr. Trent vanozikanwa nekushandira kusimudzira kwevanhukadzi uye nokushingirira mune zvedzidzo kwavakaita kusvika vawana madhigiri akawanda kusanganisa nekuva chiremba. Umwe wevari kubatsira kuronga nhemberero yaDr. Trent muzvare Lorraine Takaruza audza Studio 7 kuti pachaitwa mabiko musi wa24 asi mufananidzo waDr. Trent uchamiswa muguta reNew York musi wa26 August pamwe chete neyevamwe vachange vachikudzwawo vanosanganisira Oprah Winfrey, Jane Goodall, Gabby Douglas nevamwe. Tabata muzvare Lorraine Takaruza kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mazuva ano nyaya dzevakadzi dzokukwidziridza vakadzi nokusapotana dziri kupisa chaizvo. Kuno kuchaitwa kuchaanzeliwa mastatues evakadzi 10 vakasarudzwa pasi rese, pasi renyika rese. Zvino pavakadzi ipapo pane muZimbabwe one vanonzi Mai Tererai, Dr. Tererai Trent. Vamwe vakadzi varipo ndi Pink, ndi Oprah Winfrey wamunoziva weOprah Winfrey Show, ndi Nicole Kidman. Saka pavakadzi vese ivavo Mai Dr. Trent ndivo vega muAfrican, ndivo vega vanobva kuZimbabwe vari kupiwawo statue yacho yekunzi vari kurwira marights evakadzi ende vane kodzerowo yekupiwawo chinzvimbo pavakadzi vava 10.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzwa sei kuwana umwe pakati pavo achikudzwa zvakadari?
Isu semaZimbabwe ari muno muNew York tiri kuitawo mabiko ekucelebreta chinzvimbo chapiwa Dr. Trent nokuvasapotawo. Tichaita gala yedu, celebration gala yedu musi waAugust 24 kuBloomfield, New Jersey. Pane Facebook page iripo inonzi Tererai Trent Celebration Gala, ndoine information yese yokuti matickets anowanikwa sei.
Tiudzewo pamusoro paDr. Tererai Trent.
Dr. Trent vakaiswa pachinzvimbo chatingati spotlight napa. Vakapinda paOprah Winfrey Show vachiratidza nyaya yayo upenyu hwavo yokuti vakakuro vanga vari mukadzi wekumaruzevha nevana 5 asi vaine chishuwo chokuverenga chokuenda kuchikoro kuti vapedze O level kana kuti vaendewo kuyunivhesiti kuAmerica. Havana kumbofungwa kuti zvingaitike. Saka mai vavo vakavaudza kuti isa zvese zvauri kushuvira zvidyare muvhu uye urambe uri wakatarisira kuti zvichaitika. Ende izvo zvakazoitikawo nokuti vakazobatsirwawo nemaorganization ndokuwana degree ravo, ndokuwana masters yavo, ndokuwana PhD yavo. Iye zvino vakavaka chikoro kuZimbabwe chinobatsira kumusha kwavanga vari vari mukadzi ane vana 5 vasina kana chitarisiro yekuti upenyu hwavo hungachinja. Vakavaka chikoro chiri kubatsirawo vana kuenda kuchikoro nokuvavhurira nzira yekuti upenyu hwavo hubatsirike.
Chii chavakaitira kana chavari kuitira vanhukadzi?
Vanotarisira nezve marights evakadzi, kuona kuti vakadzi havashushwe mudzimba, havarohwe nekuona kuti zvovawanawo zvinovabatsira muupenyu zveincome generation.
Matimabiko aya achaitwa rini?
Achaitwa August 24 kuBloomfield, New Jersey. Tirikukoka vanhu vese vari muno muAmerica kuti vauye vazopemberawo. Nomumwe wedu mumwe chete akasarudzwa pavakadzi 10 ndiye ega wekuZimbabwe, ndiye wega ari kubva kuAfrica.
Vanhu vangakubatai papi kuti vaudzwe zvimwe pamusoro penyaya iyi?
Eventbrite, pane event yatakacreata paEventbrite inonzi Trend Gala, Tererai Trend Gala. Kana kuti paFacebook pane event yatakacreata yekuti Tererai Trend Celebration Gala. Uye vanogona kundibata paFacebook ndinonzi Lorraine Magdalene. Nevamwe vanonzi mai Mary Murombedzi varipo ipapo, vanovabata futi paFacebook, vanowana information iyi.
Muzvare Lorraine Takaruza vari parunare muNew York City neStudio 7.
Uesamero chekiseni usada kushaina necheni aino uya kuno inenge chini wane chandino farira pero ndeche kuti walife konenge wakapeka chero ukatenga kana shetu mupero anosiva ndiani pamwendera siwasineka chini wane chandino farira pero kuti walifeka unenge wakapeka chero ukatenga kana direzi mupero anosiva ndiani pamwendera opura wisi ungadetira usikula usimukira kumonasi ariko kubudasi ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitsaru chemumwe chicha chemumwe saka nongedza nechigunwe ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare kunyango chida ulani yaipfekwa nachekichani iri papozishani zvimwe unoda sesfo yabvasimapo kana uchida jezi rafikwa na jezi chingondi panoshi pondo pondo dzevanhu vadhafu noshi dzana sitike mabondo chinu wane chandino farira pero ndeche kuti walifeko nenge wakafeka chero ukatenga kana shete mupero anosiva ndiani pamwendera siwasineka ane chandino farira pero ndeche kuti walifeka unenge wakafeka chero ukatenga kana
pero King Shadi nekamboka nonakidza zvikuru ako. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarayiridzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varayiridzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe Educational International. Apo ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndoti mosara zvakanaka.